isusa hurumende hatiri kufana nezviriko zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground pavo vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo, kana kuri kudzingwa kana kuri kususpendwa basa. Zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba ivavo vange vari kuramwa mabasa ivavo dai vadzingwa zvavo, nokuti kana uchiziva kuti une kumwe kwaunokwanisa kunoshanda, hurumende haisi kukupa mari yakakwana. Wapuwa 60%, wapuwa 100%. Uchiona kuti une kune kwauri marketable, unorizainaka. Zvino ivavo vasoda kurizaina, vada kuti varambe vakabatirira mabasa apo vachistraika vanhu vachipera kufa mahospitari. Saka izvozvo sehurumende iri kuti kwete.
Saka matanhapi achatorwawo nehurumende zvichitevera zvinenge zvabuda mukunzwika kuri kwanyaya dzavana chiremba idzi, muchavaziisa here kuti vabva vangodzingwa mabasa ipapo kana kuti munovapa mumwe mukana?
Sezvatareva kuti tinoda kushanda nemutemo. Mutemo kana uchinge wadzingwa basa neindiscipline, nelawless behavior iri kuitwa nemachiremba aya iri kukonzera kuti vanhu vafe, hatigoni kuti tivati vadzoserwe kumabasa munguva pfupi inotevera. Tinoda kuti ivavo vanenge vachionekwa kuti vari kuenda pamberi vablacklist, varege kuzoshanda zvakare munyika muno vari madokta, nokuti vanhu vanenge vachiimba nemadokta iwayo, asi ivo vari kuita mari pamberi kudarika upenyu hwevanhu. Saka izvozvo ndo zvatiri kuti hurumende iri kutsigira kuti anenge adzingwa adzingwa haadzokere mubasa. Uyezve sehurumende tinoshandisa madiplomatic channels edu kuvablacklist. Hazvisi zvitsva, kumaloya magweta ose anopinda munyika muno anoshanda muno vanosaina macontract ekuti varamba vachiteera mitemo yenyika, vachiteera zvinoita kuti profession yavo irambe ichirespektwa nevanhu. Zvino kana anenge adarika mutemo iwoyo anotirejeswa. Ndo zvatoda kuita zvakare kumadokta, kuti avo vari kusiya vanhu vachinatofa mumahospitari vari kuita acts of commission dzinokonzera kuti vachadzwe nemaacts of culpable homicide kana murder, vanhu ivavo tinoda kuti vablacklist zvachose. Hatiri kuti vazoshanda zvakare mumahospitari edu.
Asika ivo vane zvichemo zvavari kuti zvichemo zviri genuine, vari kutaura nyaya dzekuti mihoro yavo iri kuramba iri pasi, mitengo iri kurambawo ichikwira ichienda mudenga, hurumende isiri kukwanisa kunge ichigadzirisa zvichemo izvi.
Kukwira kwemitengo kuri kuitika kumunhu wose, hazvina kumhosva kuti uri dokta, uri ticha, uri nesi, uri mupurisa. Zviri kuitika nechikonzero zvezvikonzero zviri kutorwa neveminister of finance kuti tine machallenges akati kuti hatinawo muekonomi yedu, foreign currency yedu ratio yayo nemari yemuno zvakatisiya neproduction yedu ichiri pasi. Saka sehurumende tiri kurwisaka kuti ikonomi yedu iimprove. Panoimprovha ikonomi yedu ndopatinoimprovhawo kwamasalaries evanhu.